Vachitaura nhasi muHarare pachiitiko chekugamuchira rubatsiro rwegorosi nemafotereza zvabva kunyika yerussia mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatanga nekukorokotedza mumwe wavo mutungamiri werussia vavladimir putin nekukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa kurussia vhiki radarika
ndinoda kuti makorokoto makuru kune mumwe wangu vaputin nekukunda musarudzo nyika yenyu yakaita sarudzo dzakanakisa chose dzakawanisa munhu wese mukana kunyange vamwe vachiti sarudzo yenyu haina kuitwa zvakanaka zvisakutadzisei kufamba mberi
asi sarudzo idzi dziri kushorwa nevamwe vanopikisa munyika iyi dzichinzi dzainge dzisina kuchena sezvo vamwe vanopikisa vakarambidzwa kukwikwidza uye mutungamiri webato guru rinopikisa aleksei navalny akafira mujeri mwedzi wapera paine fungidziro yekuti ainge aurayiwa nevasori vaputin vari kuramba kuti akaitwa akafira mberi vamunangagwa vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vari kuda kudambura nepakati hukama pakati pezimbabwe nerussia izvi hazvisi kuzoitika
nyika dzedu dziri mbiri dzakatemerwa zvirango zveupfumi asi izvi hazvititadzise kufambidzana ipapo unonzwa vamwe vachiti koimi sei muri kudyidzana isu tinoti ticharamba tichifambidzana kusvika majongi amera nyanga nekuti tiri nyika dzakazvimiririra
vachitaura pachiitiko chimwe chete mumiriri werussia muzimbabwe vanikolai krasilnikov vavimbisawo kuti nyika yavo ichaita bhandi nebhurugwa nezimbabwe
Russia icharamba ichipa rutsigiro rwayo kuzimbabwe kwete munyaya dzezvekurima chete asi nepese patinokwanisa napo tinovimba kuti ushamwari hwedu hwemakore akawanda hucharamba huchienderera mberi
asi mumwe wevavambi vesangano reafrican network for democracy rinoongorora nyaya dzezveutongo hwejekerere vayangason matete vanoti havaoni chouviri chinogona kuwanikwa nezimbabwe mukushamwaridzana nerussia
hapana russia changakwanisa kuita kubatsira zimbabwe especially takatasa nenyaya dzedrought idzi nekuti russia inyika iri kutotambudzikawo munyaya dzezveupfumi hwenyika inyika yakatorwa nemasanctioni neeconomy recollapse so hapana chainokwanisa kuita kuti inge ichibatsira zimbabwe zvakanyanya
russia nhasi yapa zimbabwe gorosi rinosvika matani zviuru mazana makumi maviri nemashanu 25,000 metric tons kuti ikwanise kurwisana nenzara yakatarisana nemamiriyoni evanhu muno russia yatiwo yawedzera fotereza inokwana matani zviuru makumi maviri nematatu kuti varimi vemuno vabatsirikane mukuru wechikamu chinoona nezvekurima nekupunduka kwemaruzevha cheagricultural and rural development authority vaivan craig vanoti rubatsiro rwerussia urwu ruchabatsira varimi vakawanda
tinoona isusu kuti gorosi rinogona kushandiswa pakuita porridge rinogona kushandiswa pakuita sadza rinogona kuita chimodho rogona kuitwa mangai zvakare nechikafu chezvipfuyo saka nekudaro tinoona isusu kuti aiwa gorosi richawedzera pane chikafu chatagara tiinacho kare zvekuti hatizoshoti nechikafu
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari chipanga mazano kusangano reinternational media support varashwit mukundu vanoti hukama pakati perussia nezimbabwe ndehwematsotsi
nyika dzakaita hadzisana russia idzi hadziwanzobatsire pasina chadziri kunyangira pane kunyangira kwekuda kuramba vachitsigira hurumende dzakaita sana ZANUPF idzo dzisingaite basa zviri pachena tikaenda kurussia tinoona kuti hakuitwewo utongi hwejekerere
gore rapera vaputin vakavimbisa nyika dzemuafrica dzinoti zimbabwe mali somalia central african republic neeritrea chibage nefotereza izvi zvakaitwa kumusangano werussia africa summit kust petersburg uko vamwe vatungamiri venyika dzemuafrica vainge vachigunun'una kuti kurwisa kuri kuita russia ukraine ichiirambidza kutengesa gorosi nechibage kuafrica zvainge zvakonzera nzara uye kudhura kwezvekudya izvi ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini tobias mudzingwa